A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 29th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And tonight on the Women's Roundtable, we are discussing Women's Month, which comes to an end this week with the major highlight being the immortalization of Zimbabwean humanitarian and educationalist Dr. Terry Trent in New York for her humanitarian work.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
We are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already so you can join in the conversation.
And welcome again if you're just joining us, Zimbabwean humanitarian and educationalist Dr. Terry Trent this week became the first African woman to have a bronze statue erected in her honor amongst nine other American celebrities, including Oprah Winfrey this week in New York.
And renowned monumentalist artist Kelly and Mark Shantner unveiled the 10 Statues of Equality, which included Dr. Trent in celebrating of Gender Equality and Women Equality Day. Dr. Trent gained popularity after Oprah Winfrey named her one of her most favorite guests and donated $1.5 million towards her dream of building schools in rural Zimbabwe. Dr. Trent's statue stands with her arms raised high and surrounded by the flame lily, the country's national flower. Her statue is situated between Oprah Winfrey and Nicole Kidman.
And Dr. Trent also wrote a book entitled The Awakened Woman, Remembering and Reigniting Our Sacred Dreams, and says that despite being a child bride and having four children by the time she was 18, she dreamt of going back to school and took 20 years to get her doctorate degree. She says a donation she received from Oprah Winfrey has assisted in building 12 schools in rural Zimbabwe and helped 38,000 children get an education, with some of them now going to university. Now let's take a look at what she had to say just after her bronze statue was officially unveiled in New York.
How do you feel being honored right here in New York in front of, we've seen a lot of your friends and some Zimbabwean community? How are you feeling?
I feel so humbled because, you know, when I look back in the day, you know, I come from a very poor place and I grew up very poor. I had four babies before I was even 18 years of age. And to think that because of the power of believing in a dream, and today I am being celebrated, and to think I have a statue in New York, the most celebrated cities in the world, it's just unbelievable. Even my own grandmother and my mother never dreamt of that.
You talked about refusing the baton of poverty. What does that mean for women, especially out there?
The baton of poverty, you know, because we are all born carrying something. My grandmother used to say that when you think about your great-grandmother, when she was born holding this baton, and I'm calling it the baton of poverty, the baton of early marriage. She passes it on to my grandmother, that baton of early marriage, the baton of poverty, the baton of oppression, and she passes it to my mother. My mother passes it on to me. But at some point, I said, I refuse to accept and carry on this baton. I need to redefine this baton. Because in this passing on of this baton, there's also the passing on of the baton of wisdom. So as women and as individuals, we have that choice to say, do I want to carry on and pass on this ugly baton, or do I want to pause in my own life to reflect and say, what baton do I want to pass on? I'm deciding to pass on the baton of education.
Yes. We're hearing the staff from Dr. Terry Trent speaking right after her statue was unveiled in New York. Over to you.
Yeboke lamhlanje abasanda ukusixhuma sixoxa ngenyanga ke le ebikhangela ukulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa eyabesifazana njalo sikhangela ukuthi kambe eZimbabwe kungabe lokho kunjalo yini. Ya lanxa nje sikhuluma ngalokhu siyananzelela ukuthi khonapha kwele Melika edolobheni leNew York kulesizalwane seZimbabwe esinikwe inhlonipho ngokuthi kufakwe isithombe saso khona ngale edolobheni leNew York ngoba ngenxa yemsebenzi ayenzayo. Uthi yena wayenda imncane wathi sesele minyaka nje elithumi lesishiyangalombili wayeselabantwana abani. Kodwa wazitshela ukuthi uyafuna ukubuyela isikolo. Sikhuluma nje lamhlanje ungudokotela njalo use lobudlelwano labanye abalemali ngoba nanko phela seyakhe ezinye izikolo emaphandleni eziningi ukuthi zincedise abantwana. Uthi yena vele injongo yakhe ngeyokuthi athuthukise ezemfundo. Kodwa hayi asixoxe ngaye yedwa nje sikhangela bonke abesifazana elizweni ukuthi kambe amathuba abo bazuza yini inhlonipho, babonakala yini besenza imisebenzi le emihle. Sikhangele khona eParliamente, edalela eParliamente kwakuhlaziywa udaba lweproportional representation, kambe ukuthi lokho kusesenjalo yini. Sikhangele zona izikhundla kuye uhulumende, abezifazana bazibambile yini izikhundla, lazo zonke nje inhlanganiso ezikhona emphakathini. Abesifazana bakhokhela yini kumbe bafika behlale nje bafuna ukukhuthazwa njani ngoba sibonile nje lakathesi kulokuthunjwa kwabantu elizweni abanye bekuhlanjazwa abanye wesifazana ke la omunye othunjiweyo osakhulayo labanye njalo bengani bayahlekwa ngakho abanye bathi hayi lokho kuzayenza ukuthi abesifazana bengasaphatheki kwezombusazwe kodwa hayi bona abanye bathi baza qinisela besenze njalo sizo zombusazwe zodwa okunye ke lapho abesifazana abakhokhela khona okwaziyo. Usitshayeleke ucingo usinike inombolo yakho lichiye khonapha kukhasi lethu leFacebook. Siza kutshayela ucingo ke bese sixoxa lawe. Nxa ungenelisi lokho ungasibhalela nje umbiko wakho khonapha kukhasi lethu leFacebook uVOA Indebele siza kusizabhala. Kodwa nje sisakhuluma nje kulomunye ke lewe benditshela ngayo unkosikazi Trent weNew York obekulo umkhosi lapho ade ehlonitshwa khona okhulume le Studio 7. Asizweni ukuthi yena uthini.
Igama lami ngufarirai, Farirai Mhlanga, ngivele eBulawayo but ngihlale Holland, the Netherlands. Ngibuyile especially because I ngabala i-story zikaMy Trent, life story inspired me so much. Ukuthi I had to fly from Amsterdam to come to this unveiling of her statue because one inspires. He inspires me. She inspires all of us. She stands for all of Zimbabwe. I know I should be speaking in Ndebele. It's in Ndebele and we are inspired. She's our umuntu osimele omelele thina abantu beZimbabwe abantu bemhlabeni abafazi. So siyajabula sibili ukuthi sibe lapha namhlanje.
Yebo ke ngesinye isizalwane seZimbabwe ke besisemkhosini weNew York lapho ke obekunikwa inhlonipho isizalwane seZimbabwe khona ngale uDokotela Terry Trent yena ke abebemnika inhlonipho ngokwenza okuhle. Ikhumbuleke ukubana lesitshayele ucingo likhulume ngamathuba abesifazana elizweni lasemhlabeni jikelele nje kambe akhona na.
Aiwa kune avo vachango vakupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa isu pamusoro peku cherechedzwa kwekodzero dzemadzimai mwedzi uno. Mwedzi uno takaona kuine iyo Day of the Women kuSouth Africa kwanga kutori neholiday vanhu vakatopuwa mukana wekuti vaende kumba vachinorangarira mabasa ari kubatwa nemadzimai. Asi mwedzi uno kune vazhinji vari munonyanya muAmerica takaona chiitiko chakaitika kutanga kwevhiki rino apo Dr. Terry Trent chizvarwa cheZimbabwe vakawanikwa ivo vachiwanikwa vachipiwa ruremekedzo rukuru muguta reNew York apo vakataona chivakwa chavo chichiparurwa muguta irori nemabasa avari kuita ekubatsira vanotambura kumusha nyanya panyaya dzekuvaka zvikoro nezvimwewo. Dr. Trent vakawanikwa ivo vachipiwa mari naOprah Winfrey inosvika 1.5 million mushure mekunge vaenda pachirongwa chake vachitaura ivo kuti shuwiro yavo yakange iri yekubatsira mukuvaka zvikoro. Asi pachirongwa chanhasi tinoti kana muine mamwe madzimai amunoziya vari kuitawo zvematongerwo enyika vamunoti tigone kutaura nezvavo, uyai mupinde muchirongwa muchivakurudzirawo. Hatisi kungotaura zvaDr. Terry Trent zvega, asi tati isusu sechimwe chechiitiko chakaitika iro svondo rino tinge tiri kukurukura nezvavo. Uyezve tichange tiri kutarisawo kuti muparamende makamira sei panyaya dzeuwandu hweparamentarians aye echidzimai kuti akamira sei pari zvino. Tinoona kuti munguva yapfuura vanga vakati shomei kei, tichiona kuti nyika yeRwanda ndoine madzimai akawanda vari muparamende vanobata nyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika. Saka pindai muchirongwa tichingoita gango rekutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai nyanya panyaya idzodzi dzekodzero dzemadzimai. Asi ngatimbowanikwa isusu tichinzwa ivo Dr. Terry Trent vachitaura kuti vainzwa sei mushure mekunge vawana chivakwa chavo chichiwanikwa icho chichiparurwa muguta reNew York nemusi wemuvhuro.
Mai we, ndiri kunzwa kufara. Kana ndizvibvume dzimwe nguva zvinoramba nekuti kwandakabva rwendo rwacho rwarwururefu. Asi ndoda kuti izvo nyango dai ndakabva kwandakatambudzika kuti ndisvike pandiri pano, I stand on the shoulders of many individuals vakabelieva in my dream. They saw something that I never saw. Saka ndinonzwa kufara kuti vese vanhu vanondipemberera, vanhu vemuAfrica vanondipemberera, vekumusha vanondipemberera, veduwe, I am so humbled.
Chii zvingadzidzwe nemadzimai pane zvamaita imimi semudzimai kuti musvike pakuramba?
Never to give up nemadreams edu, kuramba takabatirira nekukurudzira vamwe. But also more importantly is kana tine madreams edu, sekutaura kwakaita amai vangu, madreams edu they become greater kana akakonektwa to the needs of others. Ndinokurudzira madzimai kuti ngativeiwo nemapersonal goals edu asi ngatiabatanidzeiwo nekurarama kwevamwe.
Regai tinzwe zvakare kune vamwe vanga vari pachiitiko ichochi vachitaura ivo kuti vakatobva kuZimbabwe kuti vauye kuzenge vachiyanana naDr. Terry Trent kuNew York uku.
Tinonzi muzvare Beatrice Nyamweda, ndinobva kuMashonaland West. Ndiri shamwari yatererai kwenguva yakatirebei, for more than 35 years. Akatondiperekedzawo pamuchato kangu. Izvozvi ari kushanda basa rinotyisa muHurumbe District. Zvikoro zvanaka. Kuzvikoro zvemumaruwa ane 12 zvaari kubatsira, zvikuru sei Matau Primary and Secondary Musuku. Zvikoro izvi zvasanduka. Zvakare kune vana vari kuenda kumayunivhesiti. Izvozvi kune vakatanga musi wa 19 about 10. 6 girls and 4 boys and the other vamwe vacho vashanu vari kumupfure akasandura zvinhu upenyu hwevanhu nekuti upenyu hwakaoma. Vamwe vana vanogona asi vanoshayira.
Okay, aiwa patanga tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai anga ari kutaura iye amai Nyamweda vari kuti hanzi ivo vanga vari shamwari ya Dr. Trent kubvira vachikura vakati ivo kunyangwe Dr. Trent vakazowanikwa vachipinda pazvirongwa zvakadai savana Oprah nezvimwe havana kuvasiya vakaramba vachienda navo uyezve pakuzouya kuti vaone kweti wakwa chavo chiri mu New York vabva vauya neshamwari yavo regai tinzwe zvakare kune mumwe chizvarwa cheZimbabwe vakanga vari pachiitiko ichi
zvaitwa fungai maboreke from Zimbabwe based here in New York.
Maona sei chiitiko chanhasi?
Zvinodadisa because out of all these 10 women, Oprah Winfrey on the left of me, Dr. Terry Wright Trent, yoku Zimbabwe, and Nicole Kidman on the right of her, Shikamana Pimp. It was so special that we have an African voice in the middle of the capital of the world, New York, Manhattan, with a life-size statue like this. It's quite an honor, and I think all those African children with dreams, with big dreams, this is how big they can become. Everybody will see it. You like it, you don't like it, but that dream will stay. She's a very humble lady. I was graced by her presence today.
Aiwa muri kuzvinzwira pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanikwa zvichishanya pachiitiko chakaitika icho nemuvhuro regai tichinzwa kune wekupedzisira anga ari pachiitiko ichi achitaurawo maonero ake akaona kuti akafadzwa sei pane vakatobva kuZimbabwe naDr. Terry Wright Trent kuti vauye kuchiitiko icho chiregai tinzwe kwavari.
Tinonzi Sylvia Rowe.
Mungatiitsana ngurouti maona sei chiitiko chanhasi?
Chiitiko chanhasi changa chakanaka zvakakurisisa. Zvinofadza kuona mumwe wedu achibva kumusha ari kuita zvinhu zvakakosha muno munyika yavatorwa, especially kuti vari kuita statue yavo iri kuiswawo muNew York nezvavanga vachitaura nematangiro avakaita upenyu hwavo. Amai Terry Wright Trent anobata-bata nekuti vazhinji vedu ndiyo nzira yatakabva nayo, asi hazvireva kuti kwawakatanga ndiwo kwauchagumira. Vaive vataura kuti vangava nedream uye amai vavo vakavaencourage kuti dream iyoyo isangoparara. Vazhinji vedu tine madreams asi ari kungo vazhinji vanoti madreams akazara mumakuva, ichokwadi. Nhasi ndanyatsoona kuvandurudzwa kuti no even izvozvo zvandiri right now panapa dream yandinayo haifanirwo kufa, inofanirwo kuramba yakasumudzirwa. Uye kunyika kwedu kuri important. Zimbabwe ndedu, ndo yakatiisa zvatinazvo. Zvese zvatiri kuita nyika dzakasiyana-siyana zvakabva kumarutsi ikoko. Saka kudzorera back, giving back is so important. So ataura amai Trent.
Imi muchiteerera zvavanga vari kutaura kuti madzimai vasatye kurota vane upenyu hwakanaka, munoona zvichiitika here tichitarirawo mamiriro akaita zvinhu nyika pari zvino?
Zvinoitika nekuti nyika tisu iwo madzimai kuti tive panabva madzimai akatanga ari mumamisha vachirima vachiita sei vachiita zvakawanda vachiti takamira mashoulders emadzimai ari kumusha. Saka zvinoitika stereke isusu tisu pamwe tiri kupa makotsi yedu ikoko chifungwa kuti hazviitike. Handione zvisingagone kuitika. Isusu tisu tinofanirwa kutoita bhatoni racho ravanga vachiti vakadonhedza bhatoni repovhati. Isusu tofanirwa kusumudza bhatoni rezvataona kunoko tochiridzorera kumusha. Nekuti taona tavhurika pfungwa kuti no zvino hazvireva kuti kwatiri kunoku kunoshamisira sereke, asi zvatiri kunonga kunoku zvitoriko kumusha, asi tiri kuda kusumudzirawo nawo kuti tisvike palevel nevamwe kunoku.
Aiwapo tiri kunzwa kune chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara imomo muno muAmerica vachitaura ivo kuti vakabatwa nezvakanga zvataura Dr. Terry Wright Trent pamabiko avakaitirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muNew Jersey nemusi wemugovera, vachiti ivo kunyangwe uni nezvishoma zvauinazvo pauri ipapo unogona kuitawo zvimwe zvinhu zvokubatsira vari kumusha. Aiwa, pindai muchirongo, hamonyora nhamba dzenyu kana muda kuti kufonerei tirambe tichitaura isu nemabasa ari kubatwa nemadzimai. Over to you, Star.
Yebo ke inxali sanda ukusixhasa kathesi ke sicubungula udaba lokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa sikhangela ukuthi kuyinokwenzakala elizweni njalo sithanda kathesi kwamukela labo abasilandela ukukhasilethu leFacebook njalo si qoquzela abanye ukuthi labo benze njalo besilandele kulo polite kwakuba maphosa. Na uthi ngokuqala hayi mqalisi ziba ngempela lo Pamela Khumalo lo Princess Buhle Ntini basibulisa u Jimmy Thomas Tsena Mangena uthi keep on giving us live news u Clemens Mzola Dube wokuthula sebangwenya siyabonga ukusixhasa othiliya Njabulo u Pamela Khumalo uthi yena well done Dr. Trent Dumo for your country and Austin Ncube uthi sililalele. Yebo ke nxa ulombono wakho ufuna siubale lapha emoyeni ulobe njalo nxa ufuna ukuthi sikhulume lawe chiya inombolo zakho zocingo siza kuchayela ucingo sixoxe lawe njalo ke sixoxa ke ngokulinganiswa kwamathuba abesifazana labesilisa kuyini elikubonayo kambe leZimbabwe selithuthukile yini kulesi sigaba.
We seem to have our first guest right now, Star, but she won't be here for long. I understand that we have Rebecca Cohen from Be Outside and Grow. She's based here in the DMV area. Welcome to the program.
Hi, Marvelous. Thanks for having me.
Thank you. You're one of the people that actually visited Zimbabwe, where Dr. Trent has one of her projects. Tell us, what was that experience like for you?
Wow, it was an incredible experience to see Dr. Trent in action and in her community and to see how she helps everyone there from the students in Matau Primary School and High School to the 11 other schools that she supports through the Terai Trent International Foundation to her community and people who stop by her house and she visits with while she's there. She really does impact every single person she's around. It was a joy to see her in action.
Mm-hmm. Also, you seem to be arranging another event where Dr. Trent will be around the DMV. Tell us a little bit about that. I know your time is limited here.
Absolutely. There are two speaking engagements that Dr. Trent is going to be giving in Bethesda, Maryland. The first is on Thursday, September 26th from 11 a.m. to 2 p.m., that's a lunchtime workshop, Reignite Your Sacred Dreams, and she'll be talking about her book, The Awakened Woman, and the lessons that we can all learn from it. And the second event is on Saturday, September 28th, from 6:30 p.m. to 10 p.m., and that is an evening to remember with Dr. Trent. We're going to bring the joy that we experienced at her gala in New York City this past weekend, and we're going to bring that here to the DMV area. And she's going to give a keynote and have a presentation. And, of course, we're going to enjoy an evening of food, wine, and music.
And also, if you can just take us through the relationship between America and Zimbabwe. You seem to have, you know, your kids have been out there, and they are also, you know, involved in a project where they are going to be funding the building of a well. Tell us a little bit about that.
Absolutely. I went out to Zimbabwe with my mother and my 17-year-old son. And we were so impacted by the wonderful people we met, and we saw the needs out there and just how a water well can help not only the children in the school, but a two-mile radius. And my 17-year-old raised over $2,000 on GoFundMe for a water well for Musukwe Primary School, and he's donating that money through the collective community and so many people that have participated and involved and seen the pictures of Musukwe Primary School and wanted to participate. So we're donating that money to the Terai Trent International Foundation for a water well there. And he had such a great time meeting the students, playing soccer with them, and he wants to make sure that they have water to drink.
Okay, thank you very much. I won't take up much of your time. You have a blessed day.
You as well. Thank you.
Thank you. Star, I think, you know, let me just read some of the messages on VOA Facebook page. We have Nathan Gono Arkuti. Musandi siyo sister Mavi. This time, Anzi Ndifone Reyi. Anzi Murisei kona na Innocent Gokwi. Disciple Gilson Madani. Revari Panwada Kufone. Watandi we Gumbo. Anzi Murisei sei. Mose ba beta. Anzi Maskwera sei. Anate tetino tenda. Nekutipa na u zenyu ze chokwadi. Disciple Apo Varguti, I love Dr. Terry Wright Trent. I love. Okay. Moses Peter Arguti, I'm watching you from Johannesburg. Tina Poshia Semwai Arguti, I'm watching you from Pretoria. Tandi Wegumbans, we're really proud of you, Dr. Terry Rai. Will Sweeney Arguti, Dr. Trent, Madadi Samakorokoto, Zimbabwe. Poshia Semwayans, Makorokoto, Dr. Trent. Melrory Muchuna Arguti, I'm watching you from Pretoria. Disciple Madani Arguti, watching you from Polokwane. Ndokwa tiri tukukona itiri koko Ignatius Lakmo Arguti murise ite temavi pamwe neva tereri vese kumativi manayenyika ndiri kukona hii ndiri kuno kumozambike saka vamo warukona very soon muramba kudirwa and I'm watching you from Chipinge kune varuku Chipinge varuku tona tina zvakare sisi Will Sweeney varuku thanks caller Lucy Ndongwe chikowera kuti murise iko sisi mavi and then Lania Lania Tendai arikuti I'm watching you from Pumalanga saka kana muruda kupinda muchirongwa muchitaurawo pfungwa dzenyu nyorai namba dzenyu tikufonerei star.
Yabo ke sizokuthi sasilomhlonishwa wethu waqala icingweni siyakwamukela kuhlelo. Ye uzame ukukhweza ilizwi lakho lingani alizwakali kuhle silo nkosazana sichasisile Ndlovu ke yena ngumqondisi wenhlanganiso ye Community Youth Development Trust. Yabo ke udaba isiluphetheyo lamhla ngolokulinganiswa kwamathuba abesifazana. Ungathini ngele Zimbabwe likusiphi isigaba lapha banengi yini abesifazana abakhokhelayo abenza imisebenzi emihle?
EZimbabwe singananzelela ikakhulu siqalela kuhulumende wethu kusesekatshana ukuthi sifinyelele ekulinganiseni amathuba esifazana nabesilisa. Ngananzelela yonke icabinet ngokwayo ukuthi ihlelwe njani balithwana abantu besifazana khona ngale izini lezikhulu abaziphiwayo ileziyane ezizihlangani abantu basebeyephelele imicabango ezingabuthatha ukuthi bexhombuka umqhubeka nje isikhundla. Sinanzelele futhi even kuma-government departments ama-departmental leaders amaningi lokhe kungobaba that is their style of leadership asikayi-adopt ezekhansi. Sibe sesikhangela futhi kulabo abasakhula izini kwekuze kwezepolitiki amayoung women lothe ehlehlela emuva anikwa amathuba ama-challenging task ukuthi labo bezize beyi-part of the movement. So sisesekathana kakhulu njengelizwe endabeni yokufinyelela amathuba alinganayo phakathi kwabesilisa labesifazane.
Ye kodwa silabo esingabaqamba nje abalihlekani ukuthi hayi sebenze kuhle kakhulu okubonakalayo esingaziqhenya ngabo.
Labo sibini abantu babesifazane abenze kahle kakhulu esingakuncoma especially ku-private sector sikhangela kakhulu i-civil society sije sikhangele futhi izini le nhlanganisweni ezizimele zodwa bakhona sibile omama asebeyenze kahle especially mina ngingaqamba kakhulu udirector wenhlanganiso okuthiwa yi-Wild ngiqambele udirector wenhlanganiso okuthiwa yi-Mthondeni Women's Forum ngibabona bengomama asebenze kahle kakhulu njalo abanakho ukukhuthaza amantombazane ukuthi asifinyelele ezingeni le-leadership bala bayafundisa bayamenso benzelela ikakhulu ithalento lalo belihlakulele ukuthi njengomuntu wesifazana lawe ukhanye usukuma umelana lelungelo lakho njalo ungena ku-leadership. Then singakhangela futhi ku-government ku-government singatho ukuthi yebo bakhona but into esinanzelelayo kakhulu ukuthi labo abaku-leadership abangomama bebalutshwane benjalo. I think ku-cabinet therefore kukalutshwane ukuthi bekhanye besiba labantu ababafaka ngaphansi kwamakhwaphabo ukuthi bebasingathe bekhule. Maybe it's because of ama-ministries ababaphiwayo ayilawana angelani le-interaction kakhulu le-public akwazi. But angeke ngikhulume kakhulu nge-government because I haven't seen much kusenzakala kithi.
Yebo ke sibongile ubambe khona pho ecingweni sizaphenduka njalo kuwe Mave. That was Khasisile Ndlovu. She is saying that Zimbabwe still has a lot to do to bring women to equality with men, but there are positive steps which are happening, and there are some women who are also doing remarkable in the country.
Well, that's very good because we seem to have one of them on the line right now. We have Lynette Karenye Kore, who's now actually the deputy president of the MDC, led by Nelson Chamisa. We last spoke to her when she was just a senator. Welcome to the program, Amai Kore.
Thank you, Marvelous. How are you?
Aiwa, tuti makorokoto, because we last spoke to you when we were trying to hear what you were going to be offering once you are selected, and now you are. You were elected, and you are now holding that post, and this is August, the month of the woman. So tell us, how easy or, you know, hard is it for women to actually crack the glass ceiling and be in a decision-making position like where you are right now?
To be very honest, it's not easy. Firstly, thank you very much for congratulating me. And I just want to thank you very much for your platform, because when we were campaigning, it was good for us to market our manifesto. Now comes to the issue of women empowerment. It's not easy to rise above ranks, because, you know, with the issue of patriarchy, with the issue of our values, our cultural, you know, it's not very easy, because without the support, obviously you can't get where you want to be. But I think the only way to achieve, maybe let's engage men, because if we try to take it on the angle of as if we are fighting with them, obviously we can't achieve it, because they are in those positions because of women. So I think we must just try by all means to engage them that, yes, we are supposed to share the same platform. The issue must be 50-50 in terms of decision-making board. The reason why we are advocating for it, it's an issue of leadership. If you check in all the boards in Zimbabwe, take for Zinara, take for ARA, for NRZ, take for Air Zimbabwe, all those boards they used to be chaired by male. And most of those parastatals are down. They are dilapidated because of corruption. And now we are saying, why don't you now engage women? Because where there is a woman, normally the issue of corruption, the way men do, because most of the women are afraid to be associated with corruption. So the issue of trying to close the gap, I think we must just unite as women, because sometimes we are also the enemy of ourselves. Sometimes we don't even support each other. Mm-hmm. So for those who are now in the powerful positions, or those who are in the hierarchy, I think the only way is to introduce the issue of mentorship. Let's try to engage the young women. Let's try to put them also on the platform, so that isusu tava, they will also take from us.
Topinda mchishona njiti Maikore Parish no tunona uti ndimi mutevedze mumwe wevatevedzeri wemutungamiri we MDC va Nelson Chamisa uyezve takapedzera kutaura nemi muchiri senator pano muchitsvaga rutsigiro asi nhasi mauya makawana chinzvimbo ichi chimbotitsanangurewo zviri nyore here kuti madzimai vawanikwe vachiita mabasa iwaya ekuita mabasa atingati ma-decision making positions munyika. Uyezve tichitarira kuti iwo mwedzi unoyu mwedzi wemadzimai, takaona Dr. Terry Trent chizvarwa cheZimbabwe vachiwanikwa vachiparurwa chivakwa chavo imomo muno muNew York nemusi wemuvhuro. Zviri nyore here kuti madzimai awanikwa achienda kumusoro-soro uko?
Hazvizi nyore, mwanamai vangu, hazvizi nyore. Tinotarira mukati menyika kana mukurarama kwedu. Ishu yekukudzwa kwatakaita nevabereki wedu ndo inova dambudziko ratakawana ruzhinji, gokunzi muwanakomana ndiye anokwanisa kutungamira mwanasikana achitevera. Saka iyoyo nyaya inotoda kuti irambe ichidzidziswa kuvanhu, ichidzidziswa kuvanhurume, kuvanamai, kuvanakomana nevanasikana, kuti aiwa, kana yava mikana yakaenderana tose tinokwanisa kuti tiite zvakafana uyewo dambudziko randinoona kuti munhukadzi akwire kuenda pamusoro kunoita zvigaro zvepamusoro wedza mupresidium wedza mukutungamirira mabhodzi haizi nyore nepamusana pekuti zvinokonesa zvakawanda number one sapoti yacho inodawo especially imomo mumapolitical parties number one hatina maresources hatina chouviri chekuti tinofamba nacho chekuti tinoisawo issue yeempowerment so varume vakashanda kare saka when it comes to issue yokunzi taakuenda kumaprimary election kuti tiende kuzvigaro varume vanenge vaine mari and vanotodominata mune zvose zvavanenge vachida saka nyaya iripo ndeyekuti munhukadzi manzwi aunotaurwa nawo kazhinji zhinji unonzwa munhu anonzi munhu wese ari mupolitics haaizvere ndezvemadzimai asina kuroorwa haaizvere ndezvemadzimai anoita zvechipfambi haaizvere asi nyaya haiziriyo inyaya yekuti varume vanotsvaga nzira idzodzo kuti isu vakadzi tirwisane pachezvedu ivo varambe vachidya varambe vachitungamira isu toramba tichidzoka kumashure choo chinodiwa ndechekuti isu pachedu semadzimai ndezvekutobatana pasimuka mumwe mukadzi umwe tomubatsira iyewo asimudzwa kana pachigaro ichocho ngaasasakanganwa kuziva kuti ndakakwidzwa pachigaro ichi nevabiya wangu neni ngandichitarira pasi kuitira kuti tese tisvike pamikana yakaenzana saka nyaya yekukwidziridzwa kwemadzimai inotoda pfungwa dzekushandirana pamwe chete mweya werudo mweya wokupanana sapoti ndokuti tiende mberi
aiwa tinokutendai moramba makabata henyu makadaro sta
yes lapho ke sizwe omunye wabasekeli bomkhokheli we-MDC lapho esixoxela ke yena ngokuthi abesifazana ke bona basebenza njani njalo labo bayafika ezikhundleni lanxa nje kungalula coming back to you sichasisile Ndlovu you are the leader of one of the community youth development groups can you tell us are the youths are given enough opportunity to be leaders of tomorrow especially looking at the young women
Considering that we are operating in Matabeleland South, and Matabeleland South is a province that is endowed with traditional norms that fail to recognize women as potential leaders and also as maybe potential figures in the community. So it becomes so difficult to actually make women realize their potential and also claim their leadership space. So most of the time, you find out that women are confined to these social roles instead of them being, put in other spaces where they can actually realize their potential. So most of the time, it becomes so difficult even to lose women to attend developmental meetings where they can maybe get elected to chair a certain committee at ward level or at village level. So most of the times women are left out because they are given this other role, the back role, yet the men and the young men are busy setting the agenda. And most of the time there is this notion where especially men they use women to fight their, leadership spaces. Instead of women concentrating on, moving, climbing the ladder, they tend to be used as, fighting roles to fight other women. So at the end of the day, women are losing the agenda, yet the men are climbing the leadership ladder. So in most of the cases, I've noted that because of the friction and, the squabbles within the leadership terrain, most of the young women are eschewing themselves and they're shunning the space to say, this is not a convenient space for us. Let those with masculine continue to lead. That's what I've noted so far.
Yeah, kuyezwakala. Ungasichasisela njalo ngolimi lesiNdebele ukuthi labo yini abasakhulayo baphiwa yini laba amathubo ukuthi kusasa kube yibo abakhokheli njalo babuya yini labesifazana laba abasakhulayo amantombazana kumbe kugcwala nje abafana.
Okay. Sukusela ngaqala ukusebenza eMathebeleleni South ngananzelela ukuthi iprovince yona ngokwayo iprovince liyana elokhei sabambelele kwimkhuba liyana ethi umuntu ongumama ngowesintwana, so akumelanga abe khona emhlanganweni ekhuluma ngezedevelopment or emhlanganweni eqoqa izinto eziqakathekileyo zesigaba. Konke khona lokhu kubenza bona bezibone beyeyisekile bengafanelanga ukuphatheka endabeni zokukhokhela kwesigaba or kokukhokhela kwelizwe. Njalo futhi into engananzelelayo ukuthi nxa sebekhona omama abangani basukuma bamisana labo babo ukuthi bethathe lezo zikhundla, obaba bayabhoda ngale besebenzise abantwana abancane like amantombazana asakhulayo labanye omama ababe bengakunanzeleli ukuthi bethi pull that woman down, then bese bethatha bona isikhundla omama bazaconcentrate kulweni bona bese beqhubeka bekhwela belokhe belanda i-leadership yonaleyana. Njalo lakhona khona indlela esakhuliswa ngayo eMathebeleleni South ukuthi umuntu ongumama kumele avulele umuntu ongubaba ispace. Uzezwa even kumeeting ukhethwa maybe i-Ward Development Committee kufunakala i-chair, uze umama ephakamisa isandla eqamba umuntu abevele ngamazi, uze ngicela ubaba lwano leshete ebomvu asikhokhele. Uyabe ngamazi lokuthi ngusekazibani, but because wakhuliswa ngendlela yokuthi kumele ulidwe ngumuntu ongubaba, so yiyo indlela ekhona. Njalo futhi i-constitution yethu asikayenzi much awareness on ukuthi omama benanzelela amalungelo abo, bebona ukuthi labo bafanele ukuba ngabakhokheli. So yizo izinto ezisuka zibe yi-challenge ukuthi less education kuma-communities yiyo esiqinisi affecta. Njalo i-government is doing nothing in terms of publicizing the constitution. Sebetshiyele umsebenzi kunhlanganiso ezimele zodwa ezingelayo i-funding yokuthi zikhave umganga omkhulu, so kugcina kube yi-challenge ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukule constitution but ama-contents abawazi.
Ye, hayi, kuqakathekile mpela okukhulumileyo abule ndlebe zokuzwa uzwile. Ubambeke khonapho, sizabuya njalo kuwe.
Aiwa, amaikore manzwa musikana wechidiki ari kutaura iye kuti kwaanoshanda kuMathebeleleni uko vanhu vanoda dzidziso zhinji chaizvo panyaya iyo yekuziva kuti aiwa madzimai vanozvigona. Zvii zvamuri kuitawo imi kuti muedze kudzidzisa veruzhinji panyaya iyoyi yekuti madzimai vanogonawo kutora mabasa aya vachitokwanisawo kuwanikwa ivo vachiunza pundutso?
Zvatiri kuita inyaya yekuti hazvizi kuita kwenguva diki tichiti tapedza. It's an ongoing process whereby yatinofanira kuramba tichiimplementa maprograms edu. Ekutanga maprograms ekuita make sure kuti tinodzidzisa vanhu maringe nekodzero dzavo, maringe nekuti chinombonzi leader chacho chii. Kana wati iwewe une chido chekuti uzoita mutungamiri, zvii zvinofanira kuwanikwawo mauri kuti kana iwe wakuenda kucommunity vanhu vakugamuchirewo. Saka maprograms iwayo atiri kuramba tichiita emaleadership qualities eishuwo yekutapedza izvozvo, unozvimiririra sei? Zvii zvaunofanira kuzvimiririra nazvo, unofanira kunge uchiziva kuti ini kana ndati chinhu ichi ndachida, unofanira kuziva kuti kana ndachida ndochiita nemwoyo wangu wese, uyewo ndonga ndiri munhu anosvikika, ndinge ndiri munhu anokwanisa kumirira machallenges. Nekuti in leadership pane time yaunosangana nezvinorwadza, pane time yaunosangana nemamwe mabrick walls ekuti ndazama kurova mudhuri waramba kutsemuka. Saka chinenge chichidiwa kuti uchiwana all those qualities kuti unge uchimira uchiita zvakanaka. Tinewo maprograms atinawo ementorship yekuti tirambe tichisimudzira vana ivo vazera iroro rechidiki kuti tivadzidzise kuti leadership ndizvo zvinowanika imomo. Mune zvinorwadza, mune zvinoshungurudza, munewo zvinoita kuti newe wacho uoneke uchisimba. Saka zvese izvozvo ndo maprograms atiri kuita kuti tiite make sure kuti kana taakuzopinda mune any program kunyanyanyanya yesarudzo, pari zvino tiri kuti aiwa, let's catch them young. Hazvibatsiri kuti tizopa munhu kudzidziso kana atowe councillor kana atowe MP, pari zvino tinofanira kutova kuvadzidzisa vasati vatomboita makandidate kuti vazive kuti kutungamira uku hazvinei nedzidzo yekuti wakaenda kuchikoro asi kudzidza hakuperi unokwanisa kuzoramba uchidzidza watove kansela watove member of parliament saka ndo maprograms mamwe atiinawo ari zvino kuti patinosara topinda mune idzo sarudzo dzatichazopinda tinge taane madzimai akawanda nekuti mukatarisa ikoko kunana matebhereni dzine dzimwe nzvimbo tine dambudziko rekuti kana toenda kusarudzo munyika yedu hamuna kumira zvakanaka kune issue dzeviolence kune issue dzeintimidation dzemadzimai saka pari zvino tiri kuti titange maprograms ekuramba tichivadzidzisa kuti ehe zvinowanikwa asi tinofanira kuzvimiririra semadzimai tichifaita kuti izvi hatizvidi we must speak out no to violence no to sexual abuse zvese izvozvo tinge tichidzidzisa vana vedu nevavo vachange vachida kuzoita mamembers of parliament nevachazoda kumirira mune nzvimbo dzavanoda saka maprograms atiinawo atiri kuita make sure kuti tikaaita implement zvinhu zvedu zvinofamba
Maybe if I may just come in there and just say, what are some of these leadership qualities that a person needs, especially a woman listening out there and they are muting or, you know, thinking about, you know, taking a path, maybe perhaps to run as a counselor or just, you know, to take up a leadership position. What are some of the qualities that a woman would need to take up that position? You spoke about having some of these programs.
Yeah, the qualities which I think are the best one. Number one, you have to be accountable to your electorate. Just be accountable. Be open. Just be transparent. Because anyone who wants to get into a leadership role must be a person who is very, very open. Mm-hmm. You must be also a person who can engage. Who is able to listen? Because it's not always the leader who is supposed to speak, but you are also supposed to listen to the audience, to those who are in the community. You must also be a leader who is very time conscious. If you want to be a good leader, when you say you want to meet people at 10, be there at 10. Because if you don't go there at 10, you will lose your voters. So you must be able to make sure that you have a calendar. You can also plan your diary. If you plan it, then you know that if I want to go to the community, mm-hmm. I must meet them at 10 o'clock. Then from there, I must go and do the other things. You must be also a leader who is presentable to the what? To the community. Don't forget that you must also be a leader who is able to also read and write. Fine, if you don't know how to read or to write, I know very well that we can continue to also learn as we also grow up. You as a leader, what you're also supposed to do, you are supposed to know your community, know your catchment area. Aungati iwe uri kuenda kuchorocho, uri kuenda kuchimanimani, uenda wakapfeka a trouser. You know very well those the traditional leaders, they don't believe into issue for those kind of dressing. So you are supposed to know that if I'm going to the rural area, how am I supposed to dress? How am I supposed to address the crowd? You must also be able to address the people. You must also know their issues. So that you won't get lost when you are addressing them. So I know very well in leadership qualities there are so many of those, but I strongly feel that if you are a good leader, be accountable, be transparent, be open, be time conscious, be presentable, be smart. I think
thank you so much, Esther.
Yes, and coming to you again, Honorable Lynette Karenyi-Kore, the MDC has been citing some incidents of abductions, beatings, following the foiled demos. What do you say about this? We saw there were some women who were arrested in Bulawayo and other places, and some who say they were abducted. Do you think this may derail the programs of getting women to participate in politics or being politicians? There's more resilience.
To be honest with you, if the young women see those kind of pictures, see those kind of abductions happening in Zimbabwe, obviously it will take us back. But the issue is, The regime knows very well that without those beatings, without the issue of intimidation, the arrest, obviously the new Zimbabwe will be very, very soon. So the issue is, let's not be afraid of the regime. Let's face the regime, and we know very well that we are doing all this demonstration peacefully. We are not there to be violent. Women are so peaceful, loving mothers, and I know very well that if we continue to press on, we will get there. What I know is our party, our MDC, is a party with values. It's a party who promotes peace. It's a party who is a peace-loving party. And we know very well that the ZANU-PF government will continue to do these abductions. But my word to them is, why do we beat women? Why do we beat people on the street? They have got their constitutional right to demonstrate. So if anyone wants to demonstrate, it clearly shows that something is wrong. We know very well that the issue of the elections, the issue of legitimacy, the issue of the hunger is the reason why people are getting in the streets. You can't continue to beat people who are saying, we want food on the table. People are getting in the street to say, our children have got no jobs. People are getting in the street to say, Athina Magesi in our homes. People are saying, yes, food is there, but we can't afford it. People are saying the transport cost is very high. So people are saying, so we have to go to the street, we have to demonstrate to the government and say, we have got the constitutional right to demonstrate if things are not well.
Yes,
so we don't want people to be abducted. We don't want women to be beaten up. Some women are in the street to sell their commodities to send their children to school. Why are you beating them? Why are you abducting them? So we don't even want to see those kind of beatings and those kind of abductions. We want peace in Zimbabwe. And it's our right to demonstrate. And we don't want to be beaten on the street.
Yes, thank you very much. Uyezwa Nkosazana Chasisile Ndlovu kukhulunywa ngumhlonitshwa uLynette Karenyi Khore. Lina elisebenza labo bayangena yini kwezombusazwe kumbe liyabe likhangela nje okwenzakala emphakathini. Njalo akubi yini lezehlakalo zodlakela.
Okay, abaningi abesintwana esisebenza labo asebengenile ku-politics, abanye bangikhona sebengama-leaders, omunye wangikhona sesephalament wangena ngetikiti leli labomama elabantu abangu-60. So lingananzelela isikhathi esiningi indaba ye-women empowerment ihlupha ngokuthi iyakhulunywa. Kuyafana lokuthi umuntu akunike something aphinde akuthathele ngesinye isandla. So ayibuyi lezenzo, ibuya nje iphelela emoyeni. So esikhathini esiningi abantu abatha, abanye abangela patience, bagcina sebeswela uthando lokubekezela ngoba besithi uthwesi yanikwa amathuba alinganayo. But kuyini okwenzakalayo, kuyabuya kujikelwe laphana. Nxa sokumele kube ngumuntu ongumama obenefithayo, it comes with huge cost, or maybe kuye lamanye ama like imigomo echiyeneyo eyabisinzima kulalowo muntu wesimame. So isikhathi esiningi kuyadingakala ukuthi kube le create ama-safe spaces e-women empowerment ukwenzela ukuthi indaba ye-women empowerment ingabi yindaba ephelela emabhukwini, ibe yindaba efinyelela laku-ground, etholakala even lesikolweni, kube institutionalized, kungaqiniso kupoliticizwa. Because i-challenge yonke le esilayo around i-women empowerment is because of i-politics that comes with the term women empowerment and maybe gender equality. So singathanda ukuthi sinanzelele ukuthi vele kuyini okungasenza sikuthole njengelizwe. Kumele sinanzelele ukuthi let's create a conducive environment, let's also acknowledge the potential that women has, and also let's try by all means to ensure that women empowerment and gender equality doesn't only come with ama issues to do with ama incentives, ama projects, okubuya kuncane kancane towards ama elections okuzo empower women. It goes deeper. So ama abakhokheli bethu ngananzelela khonoko, I'm sure ukuthi i-empowerment singayithola especially thina esisese ku youth age and then abanye abanawethu abalandelayo.
Hi, siyabonga lawo mazwi. Over to you, Marvelous. It's interesting that she's saying one of the women they worked with in her community group managed to get into parliament. So maybe these projects are really helping in giving the women the confidence and the know-how on how to navigate through.
I want to so my karenye kore tochipedzisa nemi zvenyu tisati takuitenyu muende takatarisa mune remangwana titarira hedu nyanya muparamende munoona huwandu hwemadzimai vari kutora mabasa iwaya huchizowanda here kana kuti zvii zviri pamoyo penyu titarira nyaya ye 50-50 representation.
Ndinoona nyaya pari zvino mu parliament medu kuti kana isu tikasawana 50-50 sarudzo dzinouya madzimai percentage yavo ichatoderera. Ichaderera nei? Nyaya iripo ndeyekuti kana ishu ikasanzi 50-50 madzimai ekumapolitical parties kwavanoenda kumaprimary elections havana zvouviri kana kuti hatingati maresources ekuti vazonokampena kuti vanohwina maprimary elections iwayo. Chekutanga chandinofunga kuti chinge chiripo ndechekuti mapato ese ezvematongerwo enyika ngaange aine mareserved seats. Ndoo ekutanga ekuti kana tapa madzimai masiti ngavakwikwidzane pachezvavo kobudisa makandidhetsi echidzimai nekuti patinongoti vese vopinda mugango nevarume madzimai mashoma achakwanisa kumira. Uyewo chimwe chandinoziva ndechekuti nekuda kwepolitical environment yedu yemuzimbabwe vanenge vaine advantage ndoo chete vanenge vari kumapato akaita mazanup f anowako unozikanwa neissue dzeviolence. Kuno kune mamwe mapolitical parties kunana MDC vazhinji vanenge vachitya kupinda musarudzo idzodzo. So chekutanga tino chechipiri ndechekuti maelectoral reforms edu munyika ngaange achinge achigadziridzwa kuti zvinge zvichiitwa zvinobatsira kuti vanhukadzi vange vari protected kune vaya vanenge vachizoda kuita mitindo yeviolence. Chechitatu chinofanira kuitwa kuti madzimai awedzere patinenge tichiti isu pacho madzimai apinde ngatibatsiranei kuti titi madzimai tinge tiinewo vezera reudiki nevepakati nevakura nekuti tikasadaro tichange tichingova tiripo isu vakura chete vana vadiki vachisara. Saka tofanira kunga titori next percentage yatinoreserva kuvana vedu vachiri kukura mayouth kuti anga achizopindawo mudare reparliament. Uyewo ndinoona zvichiita kuti hurumende yedu inofanira kunga iripo kuti pamapolitical finance act paya pange patori nepercentage inosponsa madzimai kuti ange aine mari dzavanokwanisa kuti kana voenda kumapolitical parties kwavo vatinokampena vange vaine maprojects ekuti vaite kuti madzimai anga achipindawo mudare reparliament. Uye ndechekupedzisira chandingaisa ndechekuti ishu ye 60% seats dzedu dziya iri kunziyo yakuenda kunopera mukati metemu ino. Pairi kungopera chete pakasagamwa ne 50-50 zvoreva kuti percentage yedu yemadzimai ichaderera even kuita kana ma10 ma15% chaiwo. So chandingada ndechekuti kana mutemo uyu tanzi uri kunzi ngauwandudzwe uwedzerwe mamwe makore kana kuti inge yapermanent tinofanira kuti pane vaya vakabhenefita vakapindawo kwematems anowakwana kana maviri vari kuproportional representation tochivabatsira kuti vaende kumasist evanopinda ari mafirst past the post vaya vasati vachiri vadiki vari kuda empowerment tochivabatsirawo kuti vapinde kunyanyanyanya vanenge vasati vambopinda mumadare yepariyamendi.
Nguva dzedu manje ndodzadyanana. Thank you so much, but time is not on our side. It's start to just get in a word there.
Yeah. Siza nika ithuba lokucina ke uNkosazana sichasisile Ndlovu ngamafichane nje umzuzu wodwa uthini ngalolu daba awakho ukucina.
Okay, udaba lolu ngithi mina kuqakathekile ukuthi i-government i-investe much on indaba le ye-50-50 njalo kuqakathekile ukuthi kube le-political will yokusukumisa umuntu ongumama kungabi yindaba ekhulunywayo kumele kuqale khona ngale phezulu ufakwe omama ezikhundleni ukuthi sokusehla kusiya phansi ngoba kuza motivate even le local level ukuthi ifake omama ezikhundleni inqa phezulu isimela ikhanda lesimela likhokhela kahle.
Mhm, siyabonga ke. Lalapho Pamela Khumalo uthe eZimbabwe omama bathathelwa phansi bona obaba besehluleka kumele kunikwe omama bebusi. Hayi ingopa mazwi leyo. Kodwa ke hayi siyabonga labo ke ade umhlonishwa usichazisile Ndlovu Community Youth Development Trust sithi asidibaneni njalo ngolwesine oluzayo olivalelisayo yimi usithandekile mhla.
Aywa tinotenda mai Linette Karenye Kore MDC yava Nelson Chamisa mumwe avo vateedzeri vemubato iroro vanga vari kutaura ivo nekukosha kwakaita nyaya kukurudzira madzimai kuti vawanikwe ivo vachipinda mumabasa epamusoro. Ndine Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.